maitawa akandimirei inyaya inokosha kuti ikurukurwe. Chandingada kutanga kutaura ndechekuti tichenese nzvimbo yeshurugwe, kuti vanhu vari kunzi mashurugwe ava havasiri vanhu vari kubva kushurugwe ba. Vanhu vari kubva munzvimbo dzakasiyana siyana, asi nechikonzero chekuti pamashure apo pakamboita ainzi Magombiro kwaMarange, vaizviti vanobva kushurugwe. Vanhu ivavo vanga vasingatani kana kuuraya munhu. Saka kubva ipapo vanhu vese vanenge vachida kuchichidzira vamwe vanhu nenyaya yemaminerals vanozviti tiri mashurugwe. Dambudziko guru riripo ndere ikonomi. Ndo patiri kuona vanhu ivavo vari kuwanda, mhirizhonga iri kuwanda. But mubvunzo mukuru ndewekuti nekupondwa kuri kuitwa vanhu kusanganisa nema law enforcement agents, hurumende iripi? Sei vanhu ava vaakuita sekuti vatova mutemo pachezvavo? Ende sekuziva kwedu munyika yeZimbabwe, vanhu vanorova kana kuponda vanhu vasingasungwi inhengo dzebato rinotonga reZANU-PF. Ndosaka vanhu vazhinji vari kuti nyaya iyi iri political, nekuti tinomboita maarmed robbers munyika munomu vanonzi vanetsa kuHarare, havatori 2 months vanenge vasungwa. Panomboita like maprotesta anomboitika muHarare muya, vanhu vanonotsvagwa mudzimba vachisungwa vachikandwa maturongo. Saka chiri kutinetsa ndechekuti vanhu ava vanova a threat ku national security, sei vari kuramba vachimberereka yamwedzi mitanhatu neinoraudzira vachingoita zvavari kuti vachiuraya vanhu? Asi kunyangwe commander in chief vamunangagwa vakanyarara kuti zvii zvinoita kuti vanhu vafunge kuti varimo mazviri?
Tinzwe kuna vachirumanzu, munoti vachirumanzu
vamaguva vatanga nyaya iyi kuiparura zvakanaka. One, chokuti vanhu ava vanozviti mashurugwe havabvi kushurugwe, rinongorizita zvaro. Kuti tienderere mberi zvedu nenhau yedu, vazotaura vachiti zvinoratidza sekuti vanhu ava inhengo dzepolitical party. Handizi kuti political party yavari kureva nezvayo ndeipi. Nobva vazoenderera mberizve vakati ivo mukuru wenyika vamunangagwa vasati vataura nazvo, handizi kuti vanotaura kuti kudini. Ndinotondera kana vateereri vachitondera kuti kwakamboitwa meeting yaivava masmall scale miners kugwero. Nyaya idzidzi dzikabuda pachena. Vamunangagwa president wenyika ino vakati izvozvo it is going to stop, and zveshuwa. Ndosaka muchiona vanhu vakatanga kusungwa zvemhando yapamusoro nanhasi uye uno iye zvino vari kusungwa now. Saka vakasungwa kwaMutoko, vakasungwa muno muHarare munana Chitungwika, vakasungwa kunana Kwekwe, vakasungwa kuMazou. Tingati ndeve nhengo here yepolitical party? Kana vachiiziva vamaguhu ngavabudise pachena tigusa kuti kune political party inosapota kuti vanhu vagurwe. Chiripo ndochokuti vanhu vanotoenda pana vanhu vaya vana mablocks avo kana kuti vana maclaims avo kana kuti vanochera, vachisvika vachivabhutira, panotori mumwe munhu unotovasiponza. Izvezvi zvatiri kutaura kudai, vakomana iva vari kusungwa vari kuzvitaura izvezvi kuti isusu tiri genga yanhingi, isusu tiri genga yanhingi. Sokuti nyaya dzatiri kutaura iye zvinhu dziri before matare.
Vamaguhu,
zvavataura zvimwe zvacho tinotenderana nazvo, zvimwe zvacho handitenderene nazvo. Tinorangarira kuti kuKwekwe kaDoma, that area, makore apfuurayo paiti pakaputika gold, vanhu veZANU-PF vosvikawo voti ndipedu pakakomberedza, vodzinga kunyange vanhu vanga vadiscover gold iroro. Recently pane vhidhiyo yakabuda munhu aitaura weZANU-PF akatopfeka uniform yeZANU achitaura kuti pane mamwe magroups edu atiinawo muno amunoziva mose atisingadi kutaura nemazita avo, vachirevawo naElshabab vachiti ndevedu vanhu ivavo, ende patinenge tatapo ndepedu, they will protect that place. Saka hatidi kurova imbwa takaviga mpini, nekuti dambudziko racho hariperi. Ngatinyatse kubuda pachena kuti dambudziko riri political. President vanofanira kuti vanyatse kuita put his foot down, nekuti kana iyi nyaya iyi isiri national security threat, handizivi kuti chatisati a threat to national security chii.
Vachirumanzi, matimi izvi hazvinene zvematongerwo enyika, sei muri kudaro?
ZANU-PF iye zvino ndoine majority muparamende, ndo vakahwina kutonga nyika ino. Saka tikati ZANU-PF nouwandu hwayo yakukonewa kukontrola vanhu vari yakapa mapeni for argument sake zvedu tichingofungidzira tingava here namapenzi muzimbabwe muno angapfuura 20,000 then ZANU-PF province by province or district by district nouwandu hwayo nokuhwina kwayakaita maelections kumaruva not mumatowns kwavanokontrola vagotadza kukontrola tomboti sepakwapa iwewe soko muno mamurehwa munenu district ringava nemaclaims 20,000 kana kuti less than that and then ZANU-PF yotadza kukontrola izvozvo ngatirinyembei kuti padistrict poga poga pane mapurisa pane support unit in that district kunotori nekembi yamasoja vagokona kukontrola vanhu 200 or 300 maclaims ndo pandoda kubvisa nyaya yezvepolitics
vamagu vamwe vari kuti kana vanhu ivo vachizivikanwa chii chiri kutarisa vana vezimbabwe kungoenda onotaura kumapurisa
jonga nyaya iyi yakatekeshera mazita ari kuzivikanwa chinoitika ndechekuti nyika yedu haina chinonzi rule of law mutemo unotarisa kuti munhu uyu ndewepati ipi saka ndo dambudziko riripo panyaya yekontrol yekuti ZANU-PF iri kutadza kukontrora vanhu vavo toda kuti ndingopa pindure ipapo kana vakamboshandiswa vanhu ivavo panguva yapfuura kungava kuri kunorobha vanhu vane maminerals avo kungava kuri kukampeina vanokwanisa kuchizochizvisunungura vozviitira zvinhu zvavo asi vashandisa zita revakuru vakambovatuma kumashure uko ndo dambudziko ndiyo kensa yauraya nyika yezimbabwe
vachiri mumhanzi tichipeta chirongwa munotii nezvekutaura nawamaguu zvekuti munyika hamuna rule of law
ndo zvandambotaura pakutanga ndikati vanhu vachipuwa matens kana mablocks vamaguu vangapupurere kuti pa hakuna rule of law kumunhu chinzi iwewe inda undoaplya kugovernment wobhadhara mari dzako saka usiri kutremo here unotevedzera tochiita fast track munyaya yavari kutaura kuti hanzi kwai yei vanhu vanotumwa vanotumwa nezanupf here as an organization kuti indai pakati izvozvo zvavanenge vatora zvichiuya kuzanupf ndizvo here ndo patiripokana kuti aiwa haano manyepo ngatitaure izvazviri.